tiri kuona kuti ndozvino zviri kuitika, vanhu vari kushungurudzwa, vanhu vari kusungwa, asi Minister Kigava pavakataura vakati ivo mapenitsi kunyange zvavo iko zvino anenge akaexpire anofanira kuti ashande kusvika musi wa 31 December, vanhu vachigadzirisa ZSP akatanga kuapplywa pazuva ranezuro musi wa 1 Gumiguru 2014. Asi chatinoona ndechekuti mastakeholders akaita semapurisa, veSAPS neMetro Police nevamwe chaivo vanoshanda kuHome Affairs havasi kuteedzera izvi zvakabudisiwa naminista kuti mapemitsi iwayo kunyange yakapera mumwedzi wachikumi irambe ichishanda kusvika pa31 zvita 2014. Tinoona kuti zvinhu zvinofanira kuti vanhu vakurudzirwe kuti vambomira kuti vasunge, nokuti izvezvi tichitaura pachirongwa kudai tine maripoti ari kubva kumaprovinces akasiyana kuti vanhu vari kusungwa, vanhu vari kushungurudzwa pavanenge vava kuti vaedze kuti vagadzirise mapepa avo.
Mukoma Chikoero, pane urongwa here hwakaitwa hwekuti kana bepa rako raexpire unge uchibvumidzwa kugara munyika sezvakataurwa neHome Affairs Department?
Madhonga, nyaya yatoda kutarisa apa, tinotarisa nyaya mbiri. Tinotarisa vana vekuZimbabwe vaviri vari muSouth Africa. Of the expected, kana kuti the perceived 3 million vana veZimbabwe vakunzi vari muSouth Africa, only 275,000 applied for the special dispensation permit. Saka ivavo vanhu, ivavo ndo vanhu vane mapasipoti ane mapemiti mukati. Saka munhu akaita seiyeye kana achinge asungwa before 31 December, mutemo unomusungira munhu yekuti asadhipotwe, asarare muchitokizi, vadaidze munhu weHome Affairs anouya kuzoverifya kuti pemiti ndirechiwa ndiye special dispensation. Anofanira kubuda onorinyiwa pemiti yake kusvika musi wa 31 December. Kwozoita vaya vari kunze kwe275,000, na munogona kuona kuti 275,000 is a small number compared to the whole number of 3 million. Vakaita seivavo kana munhu iyeye asungwa, 1 aine pasipoti yakaexpire, 2 asina pasipoti, 3 ane pasipoti yakadarikidza mazuva aanopuwa pabhodha, vanhu ivavo vanowanikwa vachidhipotewa. Ipapo panoita dambudziko kwatiri kuti how do we fight for them, nekuti Home Affairs yakataura kuti vanhu ivavo ngavaapply mavisas. Yakavhura mukana kuti vanhu vasiri mukubviwa neZSP ngavachidi, ngavachienda kunoapply mavisas. Saka munhu yeye kana akamirira visa, kana munhu yeye zvakasati rabuda, munhu yeye tinogona kuona kuti tadambudziko rekuti tingamira naye sei, kunze kwekuti anotoendeswa kudetention center obva atodhipotewa.
VaMuzenda, zvii zviri kuitwawo nemasangano akaita serenyu pakuedza kugadzirisa dambudziko irori?
Zvinhu zvatinokurudzira kuti venhepfenyuro nemamwe mamedia houses vakwanisewo kuti vabatsirane neHome Affairs kuti vazivise mapurisa kuti like zviri kutaugwa namukoma Chikore kuti vese vane mapemiti akaexpire vanga vari pachirongwa cheDZP havakwanisi kuti vasungwe, nekuti pamutemo vari kunzi iwo mapemiti avo anoexpire musi wa 31 December. Sekutaura kuri kuita vaChikore, hakuna urongwa hwanga huripo, nokuti pamutemo kana usina mapepa anenge akakwanira zvinoreva kuti unenge watochora mutemo.
VaChikoero, munoona paine dzidziso here yakakwana kuvana veZimbabwe yekuti vazive kuti zvii zviri kuitika, tichiona kuti vakawanda vanenge vasiri kutomboziva kuti zviri kufamba sei?
Dzidziso chaiyo yakakwana hapana, nekuti patakaenda kuall stakeholders meeting musi waanaunswa naminista Kigava wekutanga kuti mapemiti aakuzoextendwa ne3 years, vakataura kuti kuchaitika inonzi road show program, vakataura kuti kuchaitika inonzi matv program avanenge vakabatana nesu mastakeholders tichifamba kwatoziva kune macommunities emaZimbabwe, tichiinda kumaradio stations, tichiinda kumatv stations, tichitsanangudzira vana veZimbabwe kuti izvi ndo zvakuzoitika. Izvozvo hatisi kuzviona izvozvo.